Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina gumi guru 14, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 nichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekumashonaland east vanotambira nemufaro kuvhurwa zviri pamutemo kwesekitari inogadzira zvokudya zvinobva mumichero nezvirimwa.
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes zanupf inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngapi, nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwetu, ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Postalos Siziva votaura pamusoro pemisangano yavari kuita mudunhu remasvingo. ZANUPF neMDC Alliance dzotsatsurana pamusoro pemhirizhonga yatanga kusimudza musoro pamberi pesarudzo dza2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira varimi kuti vasashandise zvisizvo, mbeu nefotereza zvavanopiwa pasi pechirongwa chekubatsira varimi cheNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme, vachiti hurumende yavo haizombozeza kutora matano kune vanenge vaita zvehuori. VaMnangagwa vataura mashoko aya vachivhura zviri pamutemo sekitari yekugadzira zvekudya zvinobva mumichero nemiriwo yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub pamwe nebhanga richakweretesa vechidiki mari reEmpower Bank Limited Youth Business Starter Pack kwamutoko. Sekitari yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub iyo inonzi ichange ichigaya matomati pamwe nekusvina mango inonzi yakaumbwa nebazi revechidiki richitsigirwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank AFDB, sangano reInternational Labour Organization richiona nezvechirongwa ichi. Mutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub yakatanga kushanda muna 2019 ichitenga michero nemiriwo zvaizoisa mumapakiti nekuchengetedza zvichizotengeswa mberi. Mumiriri weUzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vanoti vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo varimi vemudunhu ravo vava nepedyo pekutengesera zvirimwa zvavo uye chichawanisawo mabasa vechidiki nemadzimai vakawanda vemunharaunda. Tichitarisawo panyaya yemabasa, pangatarisirwa here kuti pangarerutsa ndima panyaya yekuti vagari vachiwanawo mabasa?
Ashiri
Shoko na munga po kuvarimi.
Chirongo ya idwa yitisha kungu na kuti. Kuvarimi. Chijisada. Matumaka alitipa kuhu kuru. Tayeta. Mavaraji za haya. Alupura 140-150 times. Tayeta. Umo zwa kutari waka. Tanta marakendi. 7 Republic. Yagi pinda mvise 20 times.
Tanzo mtunga miru wenyika wachiyambira avarimi. Wanonzo waru kutengesa mbeu nefoteriza shwa wanengo wapiwa. Jiju wa munga taura. Vanga varu miri wa uzumba mparamende, vasimba ne utamudari kwa, vashitaura ne Studio 7, vari parunare kuuzumba. MGC Alliance, ino timisangano yawe yaka famba, zakanaka ne zuro kubigita east, bigita west, ne kuzaka mudunure mashingo. Mutewezeru we mutawiriru we MGC Alliance, la gift ostalos siziva, Vano tichikuru cha waru kuhuza wa tigiri wawo, ndeche kutivarambe wakatarisana nebasa runofandu wakuitwa risina miri shonga mukati. Vasizi wabati, batoravo, richaramba richitaura nevanu, richivazi isa zvirongwa zvaro, vachiti batoravo, arisu kuzopinzwa munyaya dzekurwisana. Wisana. Ngati nzwe urukuru ya vaita na tanono kawandewe Studio 7.
Nuvese chandawona nse mchauririwe Movement for Democratic Change. Daka mira mchauririwe duwa advocate mahere. Ndeche kuti vanuvese mumashingo. Muma reserve. Vari kutawaraji yes. Ma challenges tinao yes. Zanupe vino chikizira vanu. Asi isu. Sema purisa isu. Sema teacher isu. Sema karve muno mashingo. Tirikuti mkoma nangapi. Nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwedu. Ndo mashoka kutawarani vanu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira.
Zanu PF maitira ndeye kuti inoshandisa mirijonga against our leadership and our people. Isuse Movement for Democratic Change turamba takamira panyaya nyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mirijonga umamisha nekuti zani iri kuda kupusha isusu. Pembadore MGC kuti tiite zve violence asita kudza vanhu vedu. Kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence but inofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuzviringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda.
Isu tukuenda mberi nemaprogramu edu nekuti gore rino takaita wirirano takaita sunga wirirano sevanhu veMovement for Democratic Change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese mavenda madriver maconductor mastudents mateacher mapurisa masoja munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani asi vanhu veZimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isuse zvizvarwa zveZimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde because iro rinotonzo ratikufamba naro sevanhu vemuZimbabwe.
Bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isuse Movement for Democratic Change basa redu nderekufambisa shoko asi munyika muno vanhu vese vaita sungaurirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno because vanhu vari kurarama netsauni. Vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro. Vanhu havasi kuwana mishonga kuzvipatara. Vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU-PF iri kutora land iri kutora vanhu minda. ZANU-PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU-PF iri kurwa vanhu. Salari haina basa. Vanhu havachawani mapensheni. Hasina basa munyika muno asi isuse Movement for Democratic Change tikubatane munhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri we MGC Alliance va Gift Ostalos Siziva vachitaura vari parunare kumashingo natanono kawandewe Studio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muzano PF va Patrick Chinamasa Vaka uza watoruwe na umari mwezuro kutibato ravo arineene kurwisa na kunoitika pamisangano ya MDC Alliance. Vachiti kurwisa na uku kuri kukonzerwa ne vanhu vanotsigira vanhu vakasiya na mubato re MDC Alliance. Kanzuri Harare iri kutsvaga nyanzvi munyaya dzezvicherwa kuti dzibatsire pakuvhara makomba ari kusiiwa nemakambani ari kuchera ivhu rekugadzira migwagwa mumusha weWarren Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho rekanzuru iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuru pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kurwa kunyora tsamba kuti ndanga ndiri panozonda yenzi matv nemaredio tanzwa kutambudzira ndichingogadzirisa because anenge achipindirwa nejust mwe mukati mwemwe.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park National Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Vari kusiya makomba ichokwadi mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu vanogona kufiramo anogona kuzoita mvura inotanga kuzonge yakuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro uye pavanochera vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya poita dutu rinoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vautsa Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vanotipa chirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ariko akacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Iye atinotipa chirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park.
Asi vaHamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nekanzuru ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuru vaifanira kuita inonzi Environmental Impact Assessment. Environmental Impact Assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo zvichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment muchange muchikanganisa nharaunda muchakonzera kuti pange paine makomba muchagadzirisa sei makomba iwayo muchamavhara sei muchaita sei kopa dust richange richisumuka richinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kurukitwa vakuru vakuru mukanzuru yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakanga proposa back then kuti kotadiri isusu kuti madhamu ese tikandoagambira mupi imomo and was advised kuti ema haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panepapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
VaHamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Mutauriri weema amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuru yeHarare pamusoro payo uyewo kanzuru iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane makumi mana nevasere kana kuti 4648 ukuwa vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nezana nevasere kana kuti 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 3,191,276. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane mazana mana nemakumi mana ezviuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,440,636. Uwandu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNorway anoti murume ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vashanu achishandisa uta nemuseve uye imwe mhosva yekukuwadza vanhu vaviri nezuro muguta reKongsberg. Madzimai mana nemurume mumwe chete ndo vakafa muchiitiko ichi. Kurwiswa kwevanhu ava nemiseve kwakaitika muguta iri iro rine vanhu vanogara muguta iri zviuru makumi maviri nezvitanhatu uye riri makiromita makumi manomwe kubva muguta guru reOslo. Wadu wevanhu vari kuda rubatsiro kekutanga muAmerica wakadzikira svondo rapera kubva zvatanga dambudziko rechirwere cheCovid-19 gore nemwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvaburiswa nebazi rezvevashandi nhasi richiti vanhu vasina mabasa vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu vakanyorera kupiwa rubatsiro. Uwandu hwakadzika nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana pachienzaniswa neuwandu hwakaongororwa zvakare svondo rapera. Bato reMDC Alliance rinoti vatsigiri veZANU PF vachitsigirwa nemapurisa nemauto vari kuenderera mberi vachishungurudza nhengo dzebato ravo kudunhu remasvingo uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kusangana nevanhu masabhuku nevamwe. Asi ZANU PF inoti MDC yanyangira yaona nekuti iri kuda kusvibisa zita renyika pachauya nemuvhuro numwe United Nations Dr. Doan kuzoongorora matambudziko akatarisana nenyika panyaya yezvirango. Mukuziya nyaya yemhirizhonga iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomuda ishe chinyoka vanova nhengo yeZANU PF uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nameya weHarare akambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tiri kuona chisioneko midziwebwe, tiri kuona kugeda-geda kwemeno, kubvunda-bvunda kuri kuita vanhu veZANU PF nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonzi ivo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo vakaputsa mota vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye ikudubuke itsve vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita.
Vachinyoka pindurai tinzwa.
Gore riya pakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapuresident kuNew York kunotaura, mota idzodzi dzeri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya zaka ipai zake makumaroni zakae kune munhu angachida kudzika chamisa kubva mumoto chavonetwa zvina zvidhiyo vachida kusengana vachida kubudisana mumota kudini kuti kavanga vachida kuuraya chamisa same time iyoyo yeun general assembly orerino zviki yapera iyi kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuuya muno kuona kuti masanction ari kuuraya nyika zvakadini vari kutsvaka chinhu chokuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe vamuvudze kuti chii chaitika vamuvudze kuti kuno kuzimbabwe kunoku kwakaipa chamisa ngoda kurawa vhiki ino chaiyo nokuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi vanobva vazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimbabwe kwakaipa
vamafume pindraitins
chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachina masa kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakards vaya havasi vezano ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezano pf yacho vachina masa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidraivha mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezano tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai vanhu vanozikamwa chero pamaindaneti mapicture avo aripo vapfanha vezikosi
petai chirongwa chedu vachinyoka
statement dzaanotaura dzachona unotaura kupani nezvona vanhu vezanu p f muchaona kuti munorafa nevatungamiriri wenyu chinyoka mutungamiriri wei chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba achibero zvinoita sekuti chi uri kutaura zvinhu zvine musoro vhidhiyo haine kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisaputa moto vhidhiyo yakadero haimbonei but vana vanotwista mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinekuzokubiko pane zvinoitika iko zvinozhira inobva Harare kusvika Bhaibheri chikuno yakunaka yava nemore than 250 kilometers dzetara yairevhwa najona moyo ndeeyangena kuti masvingo necapet dzaishangani mangwana tiri kuivhura
havanga vari gweta uye vari nhengo yezano p f vatinongodaishe chinyoka manzwa zvakare kubva kuna meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yokurudzirwa kuti iumbe homwe yekubatsira vanenge vabatwa nechirwere chegomarara chero ripi zvaro. Vamwe vakarwara negomarara repazamu vachiti izvi zvinogona kudzikisa wando hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ndakangomuka makuseni munatso unyatso wakangopinda mukati ndobva ndangofunduka then ndakabva ndatoti hasine dibra or something ndobva ndaenda kwadoctor doctor akati no this could be something else ndobva ndaenda kuna oncologist ndobva ndaitwa matesti ndobva vaona kuti mamine lump ranga rafragmented kutaura kuti mapiece napiece kwakubva ndaitwa inonzi biopsy ndobva vaona kuti ndanga ndine cancer zveshuwa yakabva yaprovhotengeri stage 2b
ava ndimuzvare fungai munyeza vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa avo vakabatwa gomarara remazamu muna kurume wa2017 muzvare munyeza vanoti gomarara remazamu chirwere chinotyisa zvikuru uye mishonga nekurapwa uku kunodhura zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti hurumende ibatsire vanobatwa nechirwere ichi sezvo vamwe vachirasikirwa neupenyu nekushaya mishonga pamwe nekurapwa.
Mishonga iri kudhura haitangiki, mishonga yekimo haitangiki, radiotherapy chaiyo chaiyo kuti uitwe for 6 weeks every day unonida almost about 2000 $1,000. Saka kana uri munhu kuti hautorina mari yokubva kusina kana cent, hautokwanisa kuzviita.
Muzvare munyeza vanokurudzirawo kuti zvipatara zvinorapa gomarara munyika zviwande uyewo zvive nemishina nemishonga.
Ndechekuti dei hurumende yakwanisawo kuwana mishonga inokwanisa kuti vanhu vabatsirike matii mane nyika, nekuti vanhu vasabve kwavanenge vari. Kana tari kubva kwamutoko ari kubva kubulila mangwe ari kubva kuti ouya kuno kuHarare, nekuti mahospital mashoma ende unonzwa kuti dzimweni dzenguva mushini unonge uri muno muHarare. Saka vanhu vese vakuuya manje kunogara kugarira mushini mimwe chete weradiotherapy muHarare. Mishini dei yawanda kumahospital akati wandei, so that munhu wese anowana access ari kwaari ikoko. Vamwe ari kushaya mari dzemabhazi.
Izvi zvakatsinirwawo namai Rumbidzai Kanhu Kamwe, avo vakarwarawo negomarara rezamu iro rakabatwa rava pachikamu chetatu kana kuti stage 3. Amai Kanhu Kamwe vanoti kurapwa gomarara kunoda mari yakawandisa.
Saka mushonga wacho unonetsa kuwana one nekuda kwemari, nokuti ndoda kupa muenzaniso wekuti session ye chemotherapy iri one inogona kuita between $2,000 to $3,000 US. Iri one, asi pano pacho unogona kunzi iwewe uri kuita ma sessions 18, uri kuita ma sessions 24, urukita ma sessions 8, depending nekuti une type ipi ye cancer uyezve cancer yako yasamba zvakadini.
Amai Kanhu Kamwe vanoti ishuviro yavo kuti kuumbwe homwe ye cancer fund nehurumende inobatsira vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvinongoitwawo kuchirwere cheHIV and AIDS.
Zvinoda kukurudzira senyika kune vanotitungamirira kuti kana zvichikwanisika ngavave vanointrodusa yatingati isusu cancer levy, kuti ibatsire avo vanenge vabatwa nechirwere checancer. Sekuvapo kunongovapo AIDS levy, ngativewo necancer levy.
Mutauriri weCancer Association of Zimbabwe Valavmo Makurirofa vanoti vari kuita dzidziso kune veruzhinji senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere ichi uye kuti chikwanise kuvhenekwa chisati chapararira. VaMakurirofa vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuziya kuti gomarara remazamu rinobata zvese vanhurume nevanhukadzi.
Vanhu vose vane mukana wokuita gomarara, kunyange varume kunyange vakadzi. Saka zvakakoshawo kuti varume navakadzi vese vaongororwe gomarara iri.
Mumagwaro atakatumirwa nemukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga anoratidza kuti gomarara remazamu igomarara retatu rinonyanya kubata vanhu munyika. Rekutanga riri gomarara rechibereko, repiri riri prostate cancer. Cancer Registry inotiwo vanhu vanosvika 500 vanobatwa negomarara remazamu pagore rega rega, uyewo kuti gore negore uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwirira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti mwedzi uno ndewekuyeuchidza munhu wese nezvegomarara remazamu. VaMangwiro vanotiwo gomarara iri rikabatwa richatanga chirwere chinorapika. Vakakurudzira kuti vanhu vadzidzisane nezvegomarara remazamu.
Gomarara iri kazhinji rikabatwa richitanga rinogona kutorapika sekuti munhu anozviraramira upenyu.
VaMangwiro vatiwo donzo guru rehurumende nderekugadzira mishonga yekurapa gomarara munyika senzira yekuderedza mitengo yemishonga. Mwedzi waGumiguru, mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu, ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tesenda.